Kuti mutsvagurudzo yatakanga tichiita kuKenya nekuZimbabwe nekuUganda. Tsvagurudzo yatakanga tichiita ndeyekutarisa kusimba nekuvandudzwa kwehutano munyika dzatinoti idzo low and middle income countries. Nekuona kuti mumasure neCOVID-19 vanhu vakaafektwa sei. Takatarisa vanhu vakanga vaine atinoti machronic conditions, vanhu avo vane zvirwere zvavanenge vachirarama nazvo, tichiona kuti vanhu ava zvii zvaivaomera panguva yeCOVID, uyezve chii chinoda kuzoitwa mumasure nekunge tikawanazve chimwe chirwere chakaita seCOVID chichiuya. Zvii zvatinofanira kunge tichigadzirira kunge tichisimbisa utano hwedu. Saka takaona kuti pane zvinhu zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitwa kuita kuti tidzivirire avo vanhu vanonge vachirarama neatinoti machronic condition.
Saka zvii zvamakawana kana zvamuri kukurudzira kana kukomekedza kuti zviitwe neavo vanenge vaine zvirwere zvavanetsa kwenguva yakareba?
Zvinokwanisa kunge zvichiitika vakandimere ndezvekuti panofanira kunge paine gadziriro yekuti kana pachiuya yatinoti pandemic, tinoziva kuti kana kune vanhu vaya vanenge vachigara vachitariswa vaine zvirwere zvatingati machronic conditions, vanofanira kuonekwa kuti vawana mapiritsi here, uyezve vakwanisa kuonekwa here nana chiremba nguva dzose dzose kuona kuti vari kugara zvakanaka. Saka zvinhu zvose izvi zvinenge zvichida kugadzirirwa nguva yekuti pandemic haisati yauya. Saka panotodiwa yatingati strategy inenge ichizoshandiswa pamapandemic ese kana auya kuti tibatsire vanhu vakaita seivava.
Upenyu hwevanhu hwakashanduka sei, Dr. Nyashano, mushure mekunge COVID-19 yanzi harichisiri denda rinotyisa pasi rose?
Tinoona kuti pasi rose rakasununguka kutanga kuti vaite zvinhu zvakanga zvakawanda zvinosanganidzira kuvandisira upfumi pamwe chete nekuita kutsvaga zvekudya kwemhuri dzakanga dzaafektwa neiyo yatinoti lockdown. Uyezve izvi zvakaita kuti zvisunungure vanhu kuti vakwanise kunge vachifamba vachionanawo nehama, zvinove zvinogona kuvandutsira watinoti utano hwevanhu, well-being. Asi tinoonawo futi kuti zvinhu izvi zvakaita kuti vanhu vadzidze, nekuti vanhu iko zvino vaakuziva kuti ndinofanira kuzvidzivirira kwete chete kuchirwere cheCOVID asi kune zvimwe zvirwere, nekuti vanhu vakaona kuti chirwere cheCOVID chaitapurirwana mumasure nekunge munhu asina kuzvidzivirira. Asi kudzidza kwavakaita muCOVID iye zvino zvave patendi pasel yemagariro evanhu, zvinove zvinhu zviri positive zvinenge zvakabva muCOVID-19.
Vanhu vakarasikirwawo zvakadii munguva yeCOVID, Dr. Nyashano?
Pane zvinhu zvakawanda zvakarasikirwa neidzo nyika dzakanga dzichiwana rubatsiro kubva kune nyika dzakabudirira zvikuru sei, atinoti madeveloped countries. Nyika dzema low and middle income countries dzinenge dzakarasikirwa nezvimwe zvinhu zvavaiwanawo zvakaita semari yekuti vavandutse health system yavo, kana kuti vange vachiwana vamwe vanhu vanouyawo vachishanda muhealth system yavo, avo vane unyanzvi hwekuti vanenge vachikwanisa kunge vachishanda pamwe chete neatinoti malocal practitioners kuti vange vachisimbisa health system. Saka zvinhu zvose izvi zvakamira nekuti nyika imwe neimwe yakanga yaakutongozvimirira kuti izvidzivirire kubva kuchirwere cheCOVID-19.